Chitsauko 102. Mambo anopinda muJerusarema akatasva mwana wembongoro. Mateo 21 verse 1 kusvika ku11 uye 14 kusvika ku17. Marko 11 verse 1 kusvika ku11. Luka 19 verse 29 kusvika ku44. Uye Johani 12 verse 12 kusvika ku19. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anopinda muJerusarema samambo anokunda. Anozivisa kuti Jerusarema richaparadzwa. Mangwana acho, musi wesvondo, Nisan 9, Jesu anobva muBhetani nevadzidzi vake akananga kuJerusarema. Pavanosvika pedyo neBetfage, mugomo remiorive, Jesu anoudza vadzidzi vake vaviri kuti, "Pindai mumusha wamuri kuona, uye muchabva mawana mbongoro yakasungirirwa, iine mwana wayo. Dzisunungurei muye nadzo kwandiri. Zvino kana mumwe munhu akataura chimwe chinhu kwamuri, imi muti Ishe anodzida, iye achabva angodzitumira." Mateo 21, verse 2 ne 3. Vadzidzi havana kuziva kuti zviri kutaurwa naJesu zvinoenderana neuprofita weBhaibheri. Asi vanozonzwisisa kuti izvi zvinozadzisa uprofita waZekaria. Akaprofita kuti mambo akavimbiswa naMwari aizouya muJerusarema achizvininipisa akatasva mbongoro yakaberekwa nembongoro hadzi. Zekaria 9 verse 9. Vadzidzi pavanosvika muBetfage votora mbongoro hono namai vayo, vanhu vakamira pedyo vanotanga kubvunza kuti, "Muri kusunungurirei mwana wembongoro?" Marko 11 verse 5. Asi pavanonzwa kuti Ishe ndiye ari kudzida, vanobva varega vadzidzi vachienda nadzo kuna Jesu. Vadzidzi vanoisa nguo dzavo dzekunze padhongi racho nemwana waro, asi Jesu anotasva mwana wacho. Vanhu vari kumutevera vanoita vachiwanda paari munzira achienda kuJerusarema. Vakawanda vanowaridza nguo dzavo mumugwagwa. Vamwe vanotyora mapazi emiti kana kuti mashizha emusango voaisa munzira yaari kufamba nayo. Vanoshevedzera vachiti, "Tapota ponesai! Akakomborerwa iye anouya muzita raJehovha. Wakakomborerwa umambo hunouya hwababa vedu Dhavhidhi." Marko 11 verse 8 kusvika ku10. VaFarisi vari mumhomho iyi vanoshatirwa nemashoko aya ari kudanidzirwa nevanhu. Vanoudza Jesu kuti, "Mudzidzisi, tsiurai vadzidzi venyu." Jesu anopindura achiti, "Ndinokuudzai kuti kudai ava vaizoramba vakanyarara, matombo aizoshevedzera." Luka 19 verse 39 ne 40. Jesu paanoona Jerusarema anotanga kuchema achiti, "Kudai iwe, iwewe, wanga wanzwisisa nhasi zvinhu zvine chokuita norugare, asi zvino zvakavanzirwa maziso ako. Kusaterera kweJerusarema kuchaita kuti risangane nazvo." Jesu anotaura kuti, "Vavengi vako vachakupoteredza norusvingo rwakavakwa nemapango akapinza, uye vachakukomberedza nokukutambudza kumativi ose, uye vachakurovera pasi iwe nevana vako vari mukati mako, uye havazosii dombo riri pamusoro perimwe dombo mauri." Luka 19 verse 42 kusvika ku44. Mashoko aJesu anotozoitika Jerusarema parinoparadzwa muna 70 CE. Jesu paanopinda muJerusarema, guta rose rinongova nyonga-nyonga, vanhu vachiti, "Uyu ndiani?" Uye ruzhinji ruri kungoti, "Uyu ndiye muprofita Jesu wokuNazareta reGarirea." Mateo 21 verse 10 ne11. Vamwe vakaona Jesu achimusa Razaro vanoudza vanhu nezvechishamiso ichocho. VaFarisi vanochema-chema vachiona kuti hapana kwavari kumbosvika. Vanotaurirana vachiti, "Nyika yose yamutevera." Johani 12, verse 18 ne19. Sezvaanowanzoita pese paanoshanyira Jerusarema, Jesu anoenda kutemberi kunodzidzisa. Ari ikoko, anoporesa mapofu nezvirema. Vapristi vakuru nevanyori vanotsamwa pavanoona zvaari kuita. Uye pavanonzwa tukomana turi mutemberi tuchidanidzira kuti, "Tapota, ponesai mwanakomana waDhavhidhi." Vatungamiri vechitendero vanobvunza Jesu kuti, "Unonzwa here zviri kutaura ava?" Anovapindura kuti, "Hamuna kumboverenga here izvi zvokuti makaita kuti mumuromo mevacheche nevanoyamwa mubude kurumbidza?" Mateo 21 verse 15 ne16. Jesu anoongorora zvinhu zviri kuitika mutemberi. Anoona kuti nguva dzaenda, saka anobuda nevaapostora vake. Nisan 10 asati atanga, anodzokera kuBhetani, kwaanozonorara ava musi uyu wesvondo. Mibvunzo yekudzokorora. Jesu anopinda muJerusarema riini? uye anopinda sei. Jesu anonzwa sei paanoona Jerusalema, uye anotaura mashoko api euprofita. Chii chinoitika Jesu paanoenda kutemberi?